Ndino kuchinga mizaine mufaro ini ndini Tanono Kawande dikiti heino misoro ye nauza nasi shishanu zita 21-2018. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vano sangana neva jizisi vachua mbisa kuti vachaeza nepa wano gonana hapo kugadzirisa zvichemo zvavo asi panyaya yekuti varairidzi vatambiriswe mari yekuAmerica America vamunangagwa vati vachatanga vagare pasi negurukota rezvemari vamuturi nyuve. Vanhu vakawanda vanotadza kutora mari dzavo mumabhanga panguva iyo vanhu vari kunetseka zvikuru nekutsvaga mari yekuti vashandise panguva yezororo nekrisimisi negore idzva. Dare redzimhosva rinopa mutongo wekuti varidzi vemugodhi weRandmine vabhadhare vashandi vapamugodhi uyu mari inodarika mamiriyoni 12 emadhora uye kuti mapurisa asanetse vashandi ava. Varimi vachena vakatorwa minda yavo muZimbabwe pasina muripo vonangana nevaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma zvichitevera mutongo wedare remuSouth Africa wekuti zvakaitwa nehurumende yavaZuma pamusoro pedare reSADC Tribunal zvaive zvisiri pamutemo. Vanorarama neHIV AIDS votadza kuwana mishonga inovakwanira inoderedza marwadzo anokonzerwa neHIV AIDS kana kuti antiretroviral drugs. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa gadziriro yezororo rekisimusi negore idzva vakawanda vachiti havana chekubata. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave.